Mangwana nakanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 3, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Uye musakanganwe kuti munokwanisa kutiona pa Facebook iko zvino tichitepenyura chirongwa chino pa page yedu ye VOA Shona. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ngatigadzisei nyaya dzekuremekedza kodzero dzevanhu. Toregera kuponda vanhu, toregera kurova vanhu, kusunga vanhu zvisina mwero, kungopo kana zvisina mwero, tova nemuono umwe chete. Tange taro chete tataira mumba medu, hakuna chikara chinogara mumba makachena.
Mutungamiri webato guru rinopikisa remdc vanelson chamisa vanoti ZANU-PF inozvigokera moto muziso panyaya yezvirango.
Ava pasherete vanakunja vaiuya kuno kuzimbabwe asi vakanga vachinda nekusangana nemamb eparliament vachida kusangana nevanhu vavanoda civil society nevamwe vanenge vari opposed to government.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakaindres paradza vanoti paramende yezimbabwe yakakumbira kuita musangano nevedare resenate muamerica kuti zvirango zvibviswe. Chirwere checoronavhairas choramba chichirura pasi rose. Tichanzwawo zvamunofunga imi vateereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti ZANU-PF ndiyo yega iri kuzvikokera mhepo yakatakura mamera murusero panyaya yezvirango zvakatemerwa vakuru vayo. Izvi zvinotevera danho rakatorwa nekomiti yeSenate inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica yekunyorera tsamba mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump kuti vawedzere zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende nemubato reZANU-PF vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. VaTrump vari kutarisirwa mukutanga kwakurume kuwedzera zvirango izvi. Asi ZANU-PF inoti vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu ndivo vari kuzvikoka. VaChamisa vanoti zvose izvi igudzira mukanwa.
Inini ndanesekera iyo ZANU inyika munongoteerera imunocharipedzera maputika onzeve nekuteerera mashoko hamunongokandirwa mabhomba asina basa. ZANU yati hatiteereri zvinhu zvinotaurwa nevanhu vanenge vachida kungotsvaga kuputa. Mashoko akadaro anotaurwa chete nevanhu vanoda kuputa. Nyaya yezvirango inozikana kuti yakakonzerwa nei, yakakokwa nei, zviito zvakakoka, zviito zvakadeedza. Izvo zviito ndezvati ngazviregere kuitwa. Iwe unoti waita woda kunopomera asina kuita, woti ndakaitiswa. Waitiswa unomboitiswa sei, nani, sei, kupi? Wakapusa here kuitiswa kudaro? Chii chakamboita kuti zvinhu zvivepo zvakadai zvakashata izvi? Moda kupomera munhu anenge achingozvifambirawo. Zivai kuti tese pamunomemera mumwe munhu mhosva zvigumo zvina zvakatendeka imi pachenyu. Saka ivo vari kutaura mashoko ivavo ngavazive kuti vakatendeka chigumo cheMDC vari kutaura zvinhu zviviri. Chokutanga vari kuti ivowo vane zvavakaita zvigumo zvina zvakatendeka kwavari. Chechipiri vari kuti MDC ndeine masimba kudarika vamwe vese. Saka ndo vane simba rokuita zvinhu nokusaita. Asi hakukokusaona kwavo. Hongu tine udhamu, hongu tine masahwira, hongu tine chiremerera. Asi hatishandisi chiremerera ichocho kuti zvishatire nyika. Isu toda kutungamira nyika iyi isina kana chirango. Sokutoti toda kuti patinopinda pasava kana nechirango chimwe chete. So kana pakanika pazvise zvirango dishi nderedu dambudziko nderedu kuti zvingabviswa sei.
Saka poitwa sei semaonero enyu?
Ndosaka munhu achitaura kuti ngatigadzirisei matungamiriri wenyika, ngatigadzirisei nyaya dzeuore, ngatigadzirisei nyaya dzeshanduko mareforms, ngatigadzirisei nyaya dzekutungamira zvakanaka good governance, ngatigadzirisei nyaya dzekuremekedza kodzero dzevanhu. Toregera kuponda vanhu, toregera kurova vanhu, kusunga vanhu zvisina mwero, kungopo kana zvisina mwero, tova nemuono umwe chete. Tange taro chete tataira mumba medu, hakuna chikara chinogara mumba makachena. Zvikara zvinoda munenge makashata. Vakangoita rima muzva kuti mumbai momo bacteria yato uyawo, mosquito yato uyawo. Saka tiri kuwanirwa mosquito mumusha medu nekuti mune rima, mune tsvina irimo. Ngatitsvairei mumba tobvisa zvinhu zvakashata. Zvimwe zvese ari kunze kwenyika chero vakada kuyachiita kucheka imwe tsvina, tinoiona kuti tsvina yauyiswa nokunze.
Mutungamiri webato guru rinopikisa remdc vanelson chamisa vachitaura vari parunare muharare sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vari nhengo yezanu pf vakindness paradza ava vanoti vakatokumbira kuita musangano nemutauriri wedare rehouse of representatives muamerica amai nancy pelosi kuti vazeye nyaya dzezvirango idzi
ndakatonyorera tsamba kuna senator Jim Risch who is chairman of the foreign relations committee ndikamunyorera mwedzi mitatu yapfuura kuti tinoda kuuya ikoko na speaker veparliament advocate Jacob Mbenda kuti tizokuudzai zviri kuitika muzimbabwe isu separlament kwete kuteera zviri kubva kusocial media kana kune vamwe vanhu vasinei or vasina ruzivo rwakanyanya nekugadzirwa kwemitemo yatiri kuita mwedzi mitatu futi yapfuura ndakasangana nenhume dzaibva kustate department kuti ndizondiona ndikadziudza kuti endai munotaura kuna senator Jim Risch kuti tinoda kumuona titaure semaparlamentarian tese tinzwisisane kwete kuteerera zvemakuwa kana manyepo kwete saka havasati vatipindura kusvikana zvino inyaya yandinobvunzira kuti inyaya yavari kuita yezvino yavari kumboita yekuda kubvisa purezidendi wavo iri kuwanesa asi tinobvunzira kuti kana zvapera izvi iyi vachatidenga toenda takatungamirirwa naspika veparliament advocate Jacob Mbenda kuitira kutinoonawo amai Nancy Pelosi avanwa spika wecongress kuti tinyatonzwisisana kuti tavapapi panyaya dzedu dzekuti tigadzirise mitemo yanga ichishungurudza vana vezimbabwe kuti zvifambe zvakanaka
misangano yakadai yakapedzisira kuitwa rini
hatisati kwapera 20 makore apera makumi maviri emakore parlamendi mamps eamerica nemamps ezimbabwe asina kumbosangana asi vanosarudza vanhu vavanoda ende vavanoda kusangana navo vanenge vari veopposition vemdc asi havati kusangana nemamps ezanupf ava masenete vana kunzi ava vaiuya kuno kuzimbabwe asi vakanga vachisingadi kusangana nemamps eparlamendi vachida kusangana nevanhu vavanoda civil society nevamwe vanenge vari opposed kugovernment isu takati ngatisangane tega tega titaurirane tikuudzei zviri kuitika munyika
sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakindness paradza vari parunare muharare uwandu hwevanhu vafa nechirwere checoronavirus hwasvika pamazana matatu nemakumi matanhatu kuchina nemunhu mumwe chete afa kuphilippines kutapuriranwa kwechirwere ichi kwave kupa kuti upfumi hwenyika yechina hutange kudzikira zvakanyanya zimbabwe inotiwo iri kuongorora vanhu vose vari kubva kuchina nedzimwe nyika dzine vanhu vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere ichi mumwe anga achiongororwawo mutambi wenhabvu weHighlanders Prince Dube uyo achangobva kuchina uko aitsvaga chikwata chekutambira kuti tinzwe kuti zimbabwe iri kuita sei kugadzirira nezvechirwere ichi tabata gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo
muzimbabwe tamiramira kuitira kuti chirwere checoronavirus chikapinda muno saka chikuru ndechekutodzivirira tese panopinda nevanhu vachibva kune dzimwe nyika pamaairport nepamabhodha tese tirikumeka sure kuti vanhu vese vari kupinda vatariswe kuona kuti havane here kupisa kwemuviri saka pane mishini iriko inotarisa kuti munhu haasi kupisa muviri here zvandoo zvatiri kugadzirisa izvozvo tatozvigadzirisa zvese zviripo kune dzimwe nzvimbo imwe chete kana kuti mbiri dzoda kuti dzinyatsochenenzera
zvinhu zvakamira sei kuvictoria falls kwamuri kushanya uku
kaona kuti vakarongeka vagadzirisa zvinhu zvakanaka paairport pavo nepachipatara chavo kaona kuti pakanaka paairport pari nani asi uku kuground border uku pakati pezambia nezimbabwe apa panoda kuti tibatsire tiwane tivavakire dzimba kana kuti macontainer munochekerwa vanhu matemperature kuti kana vakazowanawo pane munhu anenge ane temperature yakakwira muviri uchipisa vanokwanisa kumuisa imomo muquarantine asati aendeswa kuchipatara saka ndo patiri
saka matiwo muruda kugadzira nzvimbo dzekuti vanhu vabva varapwa chiripo ripocho kunhandare dzendege nekumoko zvinoreva kuti kunenge kuine maambulensi naana chiremba zvinenge zvichifamba sei
ehe kune maambulensi naana chiremba panotifanira kunge pana chiremba vati kana pabatwa zvinhu zvarikupisa muviri woiswa muimba iya yeisolation wochitariswa arimo woonekwa kunzi akamira sei oona kuti anokodzera kuti aende anobva aendeswa kupi kuchipatara kuchipatara ndokuonoitwa chiisolation apa pamaairport iquarantine wobva ipopo akuendeswa kuisolation onekake kuHarare tine zvipatara zvakaita sana Wilkins ndozvatakati vanoenda ikoko kubulawayo tine Thornbrug hospital yecovid nedzimwe nzvimbo dzakadaro
tingati gadziriro yezimbabwe yasvika padanho repamusorosoro
zimbabwe yamiramira kuitira kuti tisawana chirwere checoronavirus pamiramira vanhu vedu vese vadzidziswa kuti zvinoitwa sei mishonga yacho inonzi inobatsira taiwana taiunganidzawo vashandi vedu vese vapamabhodha vadzidziswa chikwata chedu chinoona kuti kana kwaita zvinhu zvakaipa maemergency chabatana chiri kutaura uye tafara zvikuru tichiona kuti mamwe makambani mahombe emuno muzimbabwe amiramira kuti atibatsire kuti tsvangira mishina imwe inodiwa kumabhodha saka toda kuti mabhodha ese igadzirise zviri kugadziriswa iye zvino vari kushanda vachitarisa kuona kuti hapana vanopinda asi toda kuti tivabatsire futi kuti panyatso kusimba mabhodha epasi ari mabhodha endege aiwa uko tinenge takamira zvakanyanya kunaka
gurukota runoona nezveutano Dr. Obadiah Moyo vachitaura vari parunare kuVictoria Falls iko zvino tombotarisa zviri mumapepa nhau bepanhau repaindaneti rezimu online rine nyaya yekuti vanhu makumi maviri vakafa kutanzania apo vainamata vari munhandare yenhabvu mudhorobha remoshi pedyo negomo remount kilimanjaro vanhu ava vainge vaenda kunoshumirwa napastor boniface mwamposa avo vanozviti vane simba rekuti vanhu vawane upfumi uye pakuda kunotora mafuta ainzi ane zodzo ndipo pakatsikirirana vanhu vachibva vafa bepanhau reherald rine nyaya yekuti vanhu zviuru gumi nezvishanu vekunyatsi nekuchitungwiza vanzi nekomisheni yaiongorora nyaya dzeminda kuchitungwiza vapiwe magwaro ekuti ndivo varidzi venzvimbo dzakavakirwa dzimba izvi zvinotevera kubuda kweongororo yemashandisirwo enzvimbo dzekuvakira dzimba inoratidza kuti vamwe vanhu vezvematongerwo enyika vaitengesera vanhu vakawanda nzvimbo imwe chete yekuvakira imba komisheni iyi inoti vanhu vaitengesa nzvimbo idzi vanofanira kusungwa vanhu ava vari paBremer Farm neLot 2 of Longlands Farm topedzisira nekutarisa zviri mubepanhau rechronicle rinoti makambani mazana maviri nemakumi matatu nerimwe chete anonzi ati ari kuda kuratidzira pamusika wekutengeserana wezetif mubulawayo zetif inoitwa kamwe chete pagore kubva musi wa21 kusvika 25 kubvumbi muchikamu Chino tinopa vateereri vestudio 7 mukana vekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo. Asi tinokurudzira vateereri kuti vasashandise mashoko ekutukana kana kunyomba.
Ini ndinoitwa Kadio, ndiri pano pamutata. Ndinoda hangu kupa pfungwa dzangu pamusoro pemapresidenti edu anana vaisi wawo ana Chiwengwa ana Munangagwa. Varume ava vanondishamisa chaizvo kutaura chokwadi. Mabatiro anoita wanu nemazwa anotaura hazvienderani. Ndiri pamashoko aChiwengwa akataura nekuti dzidzo hakusi kupasa chete asi kuti kudzidza kugarisana nevamwe vanhu zvakanaka uchiita sei zvimwe zvakadaro. Ndinoona tinoapokana nawo mashoko iwayo because mabatiro avanoita wanhu nematongero avari kuita nyika ingaende kupi nemunhu asina kudzidza, munhu asina chaanoziva, munhu asingatauri kana chirungu zvacho. Ndo zvakamuri kuona muzimbabwe zvinhu zviri kunetsa seizvo zvizvo nekuti ZANU PF haitungamire wanhu asi kuti inotonga wanhu. Iye zvinoizvi nyika yadown yapasi chaipo chaipo. Tinotova demba mugaba kuti vakanga vatori nani vanoedza vatiri kuona iko zvinoizvi nekuti iko zvinoizvi mvura hakuna, zvirwere maticha hakuna, madhokota hakuna, vanhu havasi kutambira, magesi hakuna, zvese zvaashutdown muzimbabwe. Saka chiri nani ndechipi ichocho? Ndatenda.
Ini rasta ndiri kuzimbabwe. Ndinokini inochamisa varikutamba nenguva chaizvo. Vanodirei zvekuswera vachitenderera pazvinhu zvavanozoti hazvishandi? Varuregererei kungoti tiite zvekuvhota kunyange pamafoni chaipo chaipo? Muziki ndo vakauya netekinoroji, ndo vakauya neinternet kuti zvinhu zviite zvakanaka. Mafoni isati kufonezana sai vakauya nachamisa vari kuICT nguvai. Saka varegererei kungoti tingovhota pamafoni, maservice provider okontrola ndiwo mavhoti. Registration yongoitwa sekungorejista kwatinoita masesi tiri pamafoni. Basa refirwa kumaservice provider other than kukwazek basa vachitengerwa mota dzinodhura pachibudiswa mari yakawanda chinzi ri kuenda kuzek. At the end of the day takuchema nekuti variga vazoita sei. Ko varoregererei kungoti tingoita zvepafoni? Ende pafoni pakanakira kuti hapana munhu anonzi arovha kubasa achienda unovhota, zvinhu zvingori simple. Vanga vari vamwe vafunga walungu topapa mafungiro angu iwo vanyatsovatora vacherechedza. Otherwise tingangobudawo nechimwe chinhu chitore nani. Pane kuswera tichikakavadzana nevakuru ava tichiita zvimwe zvese kana as long as tichipinda mubharoti handione pane chinobuda.
Makadi Studio 7, ini ndinoitwa Sitembeni Kundani, ndiri kusouth africa kuJoburg. Munozviona zvo vanhu veZANU PF vakapata, kungwara chaiko chaiko hapana. Kana totaura hanzii vanhu MDC vanotaurisa, kana vanhu mapurisa achirambidza kutsvairwa, Chamisa ana unogara pachigaro chamunangagwa but ari kuitira kutsvaira nzvimbo chete kwete kuti ari kunogara muparliamendi kurambidza kutsvaira mapurisa eZANU PF. Munodyeko emapurisa eZANU PF iwo muriwo namapotatoes ndozvamo kugwinyirira gwinyirira uchirambidza vanhu vanodavo kutsvaira kuchenesa nyika nzvimbo kuti ichene.
Makadini nezvenyu apo pastudio 7. Varume ndiri kukumbiravo ndarwadziwa noupenyu kuti dai vanhu vanoita nezvematongerwo enyika mapolitical parties aika varume dai vanhu avagara pasi vawirirana because matambururo atiri kuita ka anorwadza. Kunyange zvikanzi unorarama uri musouth africa machona munodorwadza kugara zvakanyanyisa kudarika kumusha because wani unogara wangobatira hura mumaoko, hausi sefi mumba maunogara, ndo maunovata, ndo maunogezera zvakawanda mumba imomo muchiwani room. Upenyu hwatiri kurarama hwakaoma. Varume ndiri kukumbirawo kuti dei varume ava vanga vatigonera kutipa kuti vadombogarawo pasi vataurira vawirira nebhikozi tiri kusafa nekuda kwamapolitical parties. Nyika yedu haina kuomerwa but avo vanoita nezvezanu nena MDC nezvechinyi izvo ngazvikanzelewo, ndo zvinhu zviri kutiuraya nenhamo.
Ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7 asinei nechekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutumire mashoko enyu pawhatsapp nhamba dzedu dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe murume akapfurwa akapa kuLondon nezuro mushure mekunge abaya vanhu vakawanda nebanga. Mapurisa emuLondon anoti vanhu vaviri vakakuwara muchiitiko ichi mushure mekukuvadzwa nebanga iri. Meya weguta reLondon vaSadiq Khan vakanyora mashoko paTwitter vachiti vanopfurikidza mwero avafe vakaonza ruvengo muvanhu zvekuti vazoguma varwisana. Gurukota rinoona nezvekurima muSomalia vaSahid Hussein Lid vari kuyambira kuti munyika iyi munogona kuita nzara mushure mekunge nyika iyi yasangana nedambudziko rehwiza dziri kudya zvirimwa. Somalia yagara yakatarisana nenzara sezvo vanhu mamiriyoni matatu vasina chekudya. Dzimwe nhengo dzedare reSenate kudivi remaRepublicans dzinoti mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vebato ravo remaRepublicans vakakanganisa nekuda kukumbira Ukraine kuti iferefete vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoe Biden vebato remaDemocrats avo vari kutarisirwa kukwikwidzana navaTrump musarudzo dzegore rino. Nengo mbiri dzemaRepublicans dzinoti vaLamar Alexander navaJohn Ernst dzinoti kunyange hazvo vaTrump vakakanganisa hazvingapi hazvo kuti vabviswe pachigaro nedare reSenate. Muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica nhasi tiri kutarisa nezvemutambo weNFL kana kuti National Football League weSuper Bowl watambwa nhasi pakati peSan Francisco 49ers neKansas City Chiefs kuMiami, Florida. Kansas Chiefs yakunda San Francisco 31-20. Mukuzeya nezvemutambo uyu tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vaPromise Sunday.
Aiwa, Super Bowl unangu wakuta zvakanaka wafadza zvikuru kwazvo Kansas inenge yagona basi.
Ndo yamava muchitarisira kuti inokunda here?
Ya, ndo yana muchitarisirawo kuti inokunda yabva yanazoitawo mutambo wakanaka.
Asi tichitarisawo iwo mutambo uyu ndo mutambo unenge wakatarisirwa zvikuru nevanhu vakawanda vemuAmerica nevari kune dzimwe nyika. Chii chinopa kuti vanhu vanyanyo ifarire mutambo uyu semaonereni?
I think mutambo uyu ndio mutambo wakadevelopa nemuno muAmerica kunyanya. Unoona kuti mutambo wavo uyu ndio football yavo. Madiri atinoitawo soka kunzvimbo dzedu kwatakakurira kuna naAfrica kuno kuwo mutambo wavo wavakaita mukuru ndio wefootball iwoyo. Saka munoona kuti America waone kudominika kwainoita pa world stage. Mitambo yavo yavanofarira iyi vakakwanisa kuita commercialize kudhara chaizvo dzimwe nyika sati dzaita commercialize masports. Saka I think ndosaka tichimuona une mukurumbira zvakanyanya iyo football yavo iyo even National Basketball Association yavo masports avo vanokwanisa kuvamaketa zvakasimba.
Kazhinji rinenge riri zuva rekutandara nemhuri kana kuti neshamwari, imi manga muchiita sei kuona mutambo?
Aiwa, tanga tirivo kumba kweshamwari dzedu dzatinopinda unadzo makereki. Saka tatounganawo tiri mhuri dzinokwana kuita zvishanu tiine vana vedu tichiona tichigocha tichifara tiri pamwe chete.
Kazhinji vamwe vanotarisira zvinenge zvichitengeswa kana kuti maadverts uye kuti ndevapi vaimbi kana kuti muimbi anoridza vakomana pavanomboenda kunodya maranjisi kana kuti half time. Nhasi panga paina J-Lo na Shakira, mazvionawo sei?
Vatifadza zvikuru kwazvo. Tanyanyofara nekuti Shakira ndofunga munozviziva kubvira paWorld Cup yekuSouth Africa paya paakaimba song main team yesoka World Cup yekuSouth Africa iyaya. Akabva anatokwanisa kubatawo biti racho. I think biti redu rekuAfrica rakambanakidza zvokuti nhasi vatambawo song. I think manzwira andaita inenge song yaPepe Kale yaJera Gerante iyaya. Vatambawo biti rakarerekera ikoko, zvinova zvinhu zvinotifadzawo zvikuru kwazvo.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara muSouth Carolina muno muAmerica vaPromise Sunday vachitaura vari parunare kuSouth Carolina kwakare. Mochirongwa chedu chemu manzi nasi tine urukuro nemu imbi Shinsoman uyo ane kambo kacha karikunetsa kanonzi Gusheshe. Tinokutambira nemufaro muchirongwa chedu Shinzoman.
Aiwa, munofara here kwamuri kwekurumire kwamakungo?
Aiwa, kuno tinofara hedu chando chete.
Aiwa, kuno tembopiswa tetemo, wakapiswa tetemo vachitojaira.
Shinzo, tombotarisa kambo kawakabuda kanonzi Gusheshe aka uchimba na Novi Keys.
Yes.
Kari kutambirwa sei nevanhu?
Vanhu vakatambira. Wazi sound ya jeri different jasi ya nizwa wazara shingwa mazoe kaka chungo si matambira ya kuzidaa shiku zira wazara chen hende zaani rime level rakiti za kutambira wa in Afrika kana niku kwa mungu wa muri ndi funda mazunzo kaka zaani kama ka level jasi ya nika nga nakopi
Tarsa iko kambo aka kanonzi Gusheshe zvinoreva kuti kudii?
Gusheshe marudzi here baba?
Iyi motokari?
Ega, mota ya Gusheshe BMW. Bari manje apa Gusheshe manje takarishanisa semusikana.
Ndopari kubva nigirika yacho kuti ibango chairo.
Aiwa ibango Gusheshe hariperere kumhanya. Gusheshe unenge sheshe ibva zvidzoka nogo zvidzoka zvipinda nemukati kubuda nekusera.
Yeah. Saka tirikuona kuti rwendo runo makaimba imi na Novi Keys ndiani uyu?
Yeah, Novi Keys is an artist from Congo.
Anobva pa DRC apa?
Anobva DRC but amai vake vanobva kuTanzania. Saka it's DRC and Tanzania.
Sei makazofunga kuti munge muchibatana naye pakamba?
Ko kubatana na ndingirinzi nene mukomana. Mukomana ndakaona achigona because mukomana ane different sound inoitwa nevamwana vese yandakambona.
Gore rino tiri kutarisira here rimwe damba refu kubva kuna Shinzoman zviri kufamba sei? Pane zvimwe here zviri mugapo?
Zvakawanda zvapoza pamuchasa kuti ndichabudisa mavideos akawanda nemasingles akawanda but album ndichiri kutorongwa kuti ndodii. But ndokwanisa kuzokubva zvafamba kuti ndichaita sei, ndoisa album here but now masingles ari ngobuda zvichitoenda.
Pane imwe iri kuuya here mazuva anoteera kana mwedzi uri kuteerawo?
Yeah, pane masongs akawanda zvekuti but asanda silecha kuti ndei tiri kuya because ini ndiringoita mavideo ende ndozongosimeka but now ine song yangu featuring Gasporia yandokuda kuti ndirilise nawa but I think it's on Valentine's Day.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Shinzoman nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, tinotenda baba.
Aiwa, tinotenda zvikuru muimbi Shinzoman anga ari parunare muHarare. Mangwana tinenge tine hurukuro nemuimbi Greatman ane kambo kari kunetsawo kanonzi Kuita kwaMwari kakaimba na Matthias Mere. Aiwa, vateereri, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inhau zvakare. Mutungamiri webato guru rinopikisa remdc Vanelson Chamisa vanoti ZANU-PF inozvigokera moto muziso panyaya yezvirango. ZANU-PF yotsvaga kuita musangano nenhengo dzedare reparamende muAmerica nenyaya dzezvirango. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soko isikati.